Vashandi vionise ropa. Vashandire ruva.
Vachitaura pamhemberero dzekucherechedzwa kwezuva revashandi pasi rose, idzo dzaitirwa munhandare yedziva rasekwa muHarare nhasi, mutungamiriri wezcitu vaPeter Mutasa vati vashandi munyika dzakawanda havasi kufara nemabatirwo avari kuitwa nehurumende dzavo, kusanganisirawo vashandi vemuZimbabwe. VaMutasa vashora hurumende yava munangagwa, vachiti hurumende yavo haisi kupa vashandi mari dzemihoro dzinoenderana nekushanda kwavanoita.
Kana vachiti vakatendeuka, why didn't they come to us the preachers for the workers? Hautendeuka usati wanzwa gospel. Gospel rakavatendeutsa nderipi? Shinga mshandi shinga. Kana waifamba naMugabe, wodzingwa zvako basa naMugabe, wozoti hauchada Mugabe, hazvireve kuti watendeuka. Ngatimbovatorai kuti pamwe wakatendeuka. Kana watendeuka kaunoreurura, penga mshandi penga. Unomira pamberi pechita, wotaura kuti ndini uya ndakaponda. Penga mshandi penga. Hatisati tanzwa pataurwa kuti tine urombo, taakuda kuita truth telling, taakuda reconciliation, tisi takaponda muna 2008. Hatisati tanzwa kuti tine urombo, tisi takakupudzirai dzimba. Hatisati tanzwa kuvashandi vachiuya vachiti tine urombo, tisi takakupanzirai Bulawayo Industries. Hatisati tavanzwa vachitaura kuti tisi takapedza Zisco Steel, tisi takaba mari yenyu. Penga mshandi penga. Tichakamirira isu sevashandi hatikurumidze kumhanya. Paya pamakationa tiri kuZimbabwe ground, tanga tisingaendose anyone. Tisi takatanga kuti Mugabe ngaaende. Tikarohwa tikapondwa. Vaitiponda ndivangava kuti Mugabe ngaaende.
VaMutasa vatorawo mukana uyu kutaura nyaya dzezvematongerwo enyika, vachiti ivo sezcitu vave kutoita zvematongerwo enyika, nokuti nyaya dzevashandi dzinogadziriswa chete nenyaya dzezvematongerwo enyika. Vati hurumende yava munangagwa ihurumende yakapinda panyanga zvechisimba kana kuti kuu, izvo zvinopokanwa nazvo navamunangagwa nehurumende yavo, avo vanoti vakatevedzera bumbiro remitemo kuti vapinde mumasimba eutongi. VaMutasa vatora mukana uyu kutsoropodza mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaKonstantino Chiwenga nekudzinga basa kwavakaita vana mukoti, vachiti ikodzero dzevashandi kuramwa mabasa kana vasiri kubhadharwa zvinovagutsa. VaMutasa vakurudzira vashandi kuti vasavhotere ZANU-PF musarudzo dzegore rino, vachiti vanhu vakaita savaChiwenga havakoshese zvido zvevashandi.
Regai ndipedzise ndechiyambira vaChiwenga. VaChiwenga, shinga mshandi shinga. VaChiwenga vakadzinga manesi. Hurumende yavo yavimbisa kudzinga maticha. Isu nyika ino takomborerwa maprofeti nemapapa awanda. Vakatidzidzisa chinhu chinonzi back to sender. This year we are going to do back to
sender.
Back to.
Vachitaurawo pamhemberero idzi mutungamiriri werimwe boka reMDCT vaNelson Chamisa, vati sebato rinoremekedza zvido zvevashandi vachaita kuti pave nenhaurirano pakati pehurumende, vashandi nevashandirwi pasi petripartite negotiating forum kana vakasarudzwa musarudzo yemutungamiriri wenyika, kuitira kuti zvose zviri kunetsa vashandi zvigadziriswe.
Ngoma iriko gore rino nderekuti munhu wese kubasa. Ngoma iriko gore rino nderekuti munhu wese kupi. Isu tiri ngoti patinopinda taakunokinura indastry. Indastry tinoikinura seiko? Isu tinotaura kuti kana uri murungu huya nemari yako muno. Kwete zangwena zvokungoti Zimbabwe is open for business but closed for workers.
Vakananga nenyaya dzezvematongerwo enyika vachamisa vazivisa kuti vachashevedzera kuti veruzhinji varatidzire munyika yose vachiti havasi kufara nemabatirwo ari kuitwa nyaya dzesarudzo nekomisheni inoona nezvesarudzo yezimbabwe electoral commission vati vanoda kuti mitemo inobata sarudzo ivandudzwe sarudzo dzisati dzaitwa
unotadza kuverenga maballot box ako evanhu vashoma shoma wakutaura kuti uda kuita yenyika that's why tiri kutaura zeki gore rino hatisi kuzoregererana manje manje ndiri kushedzera mademonstrations andiri kuti munhu wese anoda free and fair election uya murod munhu wese anoda free and fair election uya murod why because vakomana tikasavamanikidza mareforms atiri kuda emaelections havateereri takaona ballot paper raanoda kushandisa rekubiridzira rinochinja chinja takati isusu ballot paper ratinoda todara tine takasunurira ed apa chamisa ed apa chamisa kana ndisipo haivhiwi hakuna anogerwa asipo
vamuchasa vashora makambani ari kudhurisa zvinhu akafanana nekambani inobika chingwa yelobels pamwe nemakambani enharembozha akaita seeconet telecel nenet1 avanoti ari kudhurisa mari dzekufonesa pamwe nemabhanduro anoita kuti vanhu vakwanise kuenda padande mutande reindaneti kana kuti dhata vati vachatorera matanho akaomarara makambani aya vachiti vachakurudzira veruzhinji kuti vasatenge zvinotengeswa namakambani aya kana akaramba achiita unhu hwakadai vamutasa vatiwo hurumende inofanirwa kushanda zvakasimba kuti ivandudze upfumi hwenyika kuitira kuti upenyu hurerukire vashandi pamwe neveruzhinji vashorawo gurukota rinoona nezvevashandi amai petronela kagonye nekusauya kwavaita kumhemberero dzanhasi patabata amai kagonye panharembozha yavo vati vanga vasingakwanisi kutaura vachiti vakabatikana nesarudzo dzemapuraimari dzanga dzichiitwa mubato ravo rezanu pf kusavapo kwamai kagonye kwashorwawo navachamisa avo vati kana vapinda panyanga mushandi wese wehurumende achange achisungirwa kuve pamhemberero dzekucherechedza zuva revashandi studio 7 haina kukwanisa kubata mutauriro wavamunangagwa vageorge charamba kutinzwe pamire hurumende pamashoko avamutasa
munangagwa here kana kuti chamisa munangagwa here kana kuti chamisa
ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.